Ndinofara vatandemiri kuti ndive pachirongwa chenyu tichikurukura zvemabiko ekupemberera 10 years anniversary yeSACU Southern African Community USA. Mhemberero ichange iriko iri kuGermantown pa13851 Hopkins Road, Germantown, Maryland 20874.
Tinoona kuti sangano renyu rave nemakore gumi raumbwa. Zvii zvikuru zvamungati zvaraitira nhengo dziri musanganiro kana kuti vana venyika dziri musadiki?
Kubvira muna 2013 pakafomwa SACU, takaita mitambo yenhabvu yataitamba nyika dzakasiyana-siyana dzesadaki pachiitwa soka nenetball. Gore negore tinoita mapicnic atinosangana tichifara pamwe chete semhuri, uyezve tinoita mabusiness networking events atinoita ekuti vanhu vabatsirwe kunyora maresume avo vachibatsirika kuwana mabasa. Uyezve takaita mafundraisers ataiita tichibatsira avanga vawanikwa nedambudziko remaflood kuMalawi, tikabatsira nekutumira mari nembatya kuMalawi.
Muri kutambirwawo sei nevemuno muAmerica?
Iripo imwe yatinoti Ubuntu Festival. Ubuntu Festival iyi takasvika pakupiwa citation netown yeSilver Spring kwatinoitira, vachifara neubasa hwatinoita mucommunity sebato reSACU. Uyezve muna 2023 takapiwa title Healthy People for the Year of 2023 nebato rinoona nezveutano nekudzivirira zvirwere reHealth Department. Ipapozve taibatana neinonzi Mana Food Bank, iyo inobatsira kupa vanhu chikafu vanhu vanenge vachipinda munguva yekutambudzika nekutadza kuwana mari yekutenga chikafu. Saka takaitawo kuti vana vezvizvarwa zveAfrica vari muno vave vanobatsirikana nekuwana chikafu. Pacelebration yatiri kuita ye10th anniversary yedu iyi, tiri kuita yatinoti Ubuntu Awards, yatichapama awards kune avo vanhu vanoita zvinhu zvakasiyana-siyana kubatsira Southern Africa vari vagari vemuno muAmerica asi zviri zvizvarwa zvenyika dzekusadaki. Saka tichange tichivapa maawards ekuvatenda nezvavanoita mucommunity.
Ko, vanoda kuve nhengo vanokubatai sei?
Kuti uve nhengo zvinhu zviri nyore, hatina zvakawanda zvatinoda. Tinongoda kuti munhu ubve kunyika dziri musadaki. Vanoda kuva nhengo vanotibata paFacebook group redu kana paFacebook page yedu yeSouthern African Community USA, kana kuti pawebsite pedu southernafricancommunity.org. Tinongokurudzira kuti vanhu vanenge vajoina, sezvo tiri registered non-profit, tinoda mavolunteer akawanda chaizvo. Saka munhu unongouya uchiti unongoda kuvolunteer papi pacho pauri nyanzvi.
Ishoko ripi ramungasiyira vana veZimbabwe vari muno muAmerica nekune dzimwe nyika?
Tinoda kuti kunyangwe tisiri kunyika dzedu dzechizvarwa, asi ngatirambe tichibatana nekudzidzisa vatigere navo nezveupenyu nemagariro edu akanaka ekuAfrica. Ndichizodawo kukurudzira kuti vanhu ngatisanganei kumupemberero we10th anniversary yeSACU, nekuti kuchange kuine maraffle tickets. Tina lawyer wekuZimbabwe akadonata maimmigration consultation ake, saka zvinowanikwa maraffle. Tine chimukuyu chakadonetwa neYami Products yekuNamibia, dress code yekuuya nayo kuevent, e-formal kana kuti African wear.